pari zvino tingangoti sweetbooze yakuti vanhu vazhinji kunaya kwemvura nezvanga zvichiitika zveweather zvapidzikirei taane mamwe maroads ekuti akukwanisa kufambika sekuupdata kwatanga tichingoita
matiwo imi dzimwe nzira dzaakufambika saka zviri kureva here izvi kuti chikafu chaakusvikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda
ndo chokwadi chiri kuitika chocho nzvimbo dzanyanya kunge dzanyanya kuita zvakanaka inzvimbo dzekuchimanimani ndokusatikakupindika kusati kakupindika asi zvimwe zvikutani nzvimbo zhinji dzaakukwanisa kuita access nechikafu asi pane dzimwe nzvimbo dzatiri kuudzwa nevakamirira hurumende kuti musaita maadventure yekuya kunopinda ikoko nekuti pamwe hamuzokwanisi kusvika kana munozokuvara saka tiri kuremekedzawo dzimwe nzvimbo dzatinenge taudzwa kuti hadzifambiki asi vari kuti musi wechishanu nhasi musi wechize nzvimbo zhinji dzinenge dzaakupinda saka takamirirawo kuti panosvika wechishanu tobva takwanisa kuchipinda mune dzimwewo nzvimbo dzatiri kupuwa advise yekuti idzi chimbomirai kupinda nekuti kuchiri nemimwe mikova ichiri nemvura yekuti pamwe nemaziso unokwanisa kuti ndopfuura asi kuzotsika kupinda imo pamwe munenge maakunyutsa nekuti rimwe ivhu rinenge raane mikova ine siltation
vanhu vangu vachichema chemawo nenyaya yekuti havasikukwanisa kuwana mimwe mitumbi yavari kufunga kuti yakafushirwa muri kufara here nezviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko irori
kumabhureti nyaya inonyanyisa ndeyekuti vazhinji vari kushandisa macultural beliefs avo ekuti panofa vanhu takasiyana vamwe ndevechichechi zvii vashandisa chikristu vamwanisachi vanhu zvokuti mavigirwa anoita munhu anoenderera netsika nemagariro kana nemabilief systems panga pachivigwani pakutanga tichiri nemitumbi yakavigwa isina kunge vazivikanwa kuti ndeani atingati maunidentified bodies vamwe panenge pane maallegations inandingati ndakanyatsoona vamwe vanga vazovigwa vakadarikidza vanhu munhu ani mugrave one asi inyaya dzisati dzanyatsa dziri kutsvagurudzwa vazhinji vari kutaridza kushushika kuti pane zvino vanhu vakanyanya kubatikana zvokuti vanhu vari kuexpressa maviews ekusutsumwa vasakarerekera kukatiri isu vanenge vari vemasangano akazvimirira tinokwanisa kuti pamusoro pedambudziko tiri kutaura zvinhu zvatiri kuita pano vamwe vakashungurudzika zvokuti havadi kutombotaura nenyaya iyi vari kungoda kuti zvimbotipfuurei saka ndine chokwadi kuti nyaya dzekuti vanhu vari kuvigwa sei dzichauya dzakati simbei mavhiki maviri kana matatu anotevera vanhu kana takunyatsa kuziva kuti vangani nekuti vamwe vanhu vakatsikirirwa sekuti nzvimbo dzimwe dziri kwanangangu vamwe vanoti pane hama dzedu dzakashayakaakakwanisa kutora dzakatsikirwa nematombo hatibvi nemadzibaba yedu kana emazhinji yedu ndobva vakafira saka vanhu vanenge vakuti zvakutaidza hatichakwanisi kubva munzvimbo iyoyo asi mungangoziva kuti mimi panyaya dzedu dzetsika nemagariro tine nzvimbo dzatagara tichida kutokumbira kuti tinoshanda pamwe chete nehurumende kuti tinge tichibatsira kuti vamwe vazive kuti dzimwe nzvimbo hadzifaniri kunge dzichiri kugarwa chaiko nedaika inenge yapera nekuti dzagara dziri nzvimbo dzanga dzavewo condemned asi nenyaya dzekutiwo mutungamiriri hwedu hwematunhu mumwe macho mune vanhu vachinganyatsokubatikira nyaya dzavo vanenge vachitoita futi regulate kana kutoramba vachisimbisa nzvimbo dziya dzakuvaka mastructures akanyanya panzvimbo dzanga dzichinzi idzi hadzifaniri kunge zvichigara vanhu saka nyaya mabeliefs neculture ndo dziri kunyanya kushanda panyaya dzekuti zita sei nevashaya kana nevasati vaonekwa nekuti vamwe vanoti kusvikira tazoziva kuti havana kuonekwa tinenge tingoti pamwe vachaonekwa vamwe vane trust nebelief yekuti hama dzavo dzichaoneka vamwe vatopera simba vavetaiwa vachina kuoneka vaya tose vatora sevanhu vakatoshaya.